nogona kunge zvakarambalasye. Yeah yeah yeah, this year we try it again. She's gonna kunge zvakaramba last year. Yeah, yeah, yeah. I said this year, she's a itaje. I remember saying, Mama, I'll make you proud. All the words that I proclaimed that I'll be great someday. Kunyangwe zvisati zvasatsikiswa, ndine kutenda mumoyo kuti naMwari, sure this year, zvichaita chete. Makore apfuura, I've tried and tried again.
This year, she chaita jet, panomi.